Mugaro wekushurugwi kuMidlands vaGraham Gavi vati vari kunetsekana kuwana nhomba yepiri kuchipatara chiri pedyo nawo chezvamawande.
But iri kuitikanika kuti mavhakisinizi second dose inongonzi haiko kana kuti second dose kana iriko first dose hakuna plus nyaya iripo nekuti mitsetso yacho vanhu vacho vanononoka kutanga vozokasikawo ma7 vanozotanga kushanda kana kuma10 potanga kubaya vanhu.
Kuchipatara chetongogara chiri kushurugwi zvakare vamwe vanga vaendako vatiwo vashayawo nhomba yepiri yeSinovac. Mumwe mugari wekushurugwi vaClopas Bunu vatiwo kumboshayikwa kwenhomba dzeCovid-19 kunoodza mwoyo sezvo vanhu vanenge vafamba mitunhu murefu kuenda kuzvipatara. VaBunu vatiwo dai hurumende yakwanisa kuisa vanhu vanofamba vachibaya vanhu mumisha yevanhu vachiti kwavanogara kune vanhu vakawanda vasingakwanisi kufamba kuenda kuzvipatara nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Auya vozvekwedu kunokwana furuswa kuna vamwe vanhu vasingagoni kufamba. Tachida kuti vanhu ivi vanokundikana nokuti kuti tisunge ngoro chaiyo pamwe kumbono iyi vanoda mari vengoro ivavo. Tee tichida voruyamuro chaigogo kuti vamwe vanhu vanokundikana vayamurike. Paite mamobhaire zvikuru ndoatoda.
Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaita irusike vanoti zvinenge zvakanaka kana hurumende ikapinza vanhu mumisha vachibaya vagari nhomba yeCovid-19.
Kunzvimbo dzakaita sekumaruwa kungave kumaresettlement areas tiri kuona kuti kunzvimbo idzodzo kuchine dambudziko rekuwanikwa kwemavhaccines. Saka zvinenge zvakakosha kuti mavhaccines anga achiwanika kunogara vanhu uye vanhu vaya vanenge vakambobayiwa nhomba yekutanga vasazoitawo dambudziko rekuti vange vachizokwanisa kuwana nhomba yepiri. Tokurudzirawo zvekare kuti ngapaitwawo maoutreach aye mamobile outreach kunzvimbo dzinonetsa kusvika dziya kuchienda dzingave dzimotokari kungave zvimudhudhudhu kuitira kuti Jackson aya anga achiwanika kuikoko kune vamwe kune vanhu ikoko.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance vaHenry Madzorera vatiwo kana hurumende ikakwanisa kuswededza vanobaya kumisha inogara veruzhinji kusanganisira kumaruwa zvinogona kubatsira mukuwedzera uwandu hwevanobayiwa.
Apa vene mamobile clinics anoenda kumareserva chero mataundi chaimo achifamba achibaya vanhu pedyo nepadzimba dzavo. Vanhu varoda kubayiwa asi inconvenience yokutsvaga nhomba kwairi ndiyo inova wodza moyo. Masecond doses ari kunesa chaizvo. Munhu kana akabayiwa Sinopharm vaccine pakutanga anofanira kubayiwa Sinopharm vaccine pasecond dose. Dzimongova vanhu vari kuenda kumavaccination centers odzwanzi nhomba yako yawakabayiwa iya pakutanga zvino hatina.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nezvenyaya iri kukurudzirwa iyi sezvo tatadza kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro pamwe nemutauriri webazi iri vaDonald Mujiri. Asi hurumende inoti urongo hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende inotiwo kubva nhasi kusvika nemugovera ichange ichitambira nhomba yeSinopharm ine uwandu hwakasiyana-siyana asi yese pamwe chete iri miriyoni nechidimbu. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu 25 uye vanhu 452 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuruzana 21 4,498 nevasere kana kuti 121,498 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina 971. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava pamamiriyoni 2,043,386. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni 340,384 kana kuti 1,348,374. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.